manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 4/2018 Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi
Hanzi harare haipise, makapisa harare, zvozvanzi chamisa hapoterwe, zvozvanzi chiche kuti chamisa hapoterwe, wochoshedzera, paunochedzera paipai uchirohwa.
Vanhu vakawanda votaura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemasoja munzvimbo dzavanogara.
Vakauya vakomana vemauto ava nokuridze pfuti pamba pangu vari gurupu asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungiza yese kubva kutema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazvenge zvatupa mashops pauriyadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu
Nasi tine hurukuro nava job sikala ve MDC Alliance avo vanga vakawanda mushure mekuridzwa kwepfuti pamba kwavo kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzerudza nhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Vanhu vakawanda vanoti muHarare hamuchina rugare sezvo vari kugara vachirohwa nekushungurudzwa nemapurisa nemashodya. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakatanga nemusi wechitatu chapfuura apo vatsigiri veMDC Alliance vakaratidzira mukati meguta vachitsutsumwa nezvakabuda musarudzo kunyange hazvo kuratidzira uku kwakaitika mukati meguta apo masoja akapfuura akauraya vanhu vatanhatu masoja aya ave kupindawo mimisha inogara veruzhinji umwe anonzi ari kurova vanhu panguva dzemanheru dzega dzega masoja anonzi ari kurova vanhu kuchitungwiza Glenview, Glenora, Budiri Iro dzivaresekwa kuwadzana nedzimwe nzvimbo kana mukati meguta chaimo masoja nemapurisa vari kurova vanhu vasina mhosva usiku hwega hwega Studio 7 nhasi yapinda mukuwadzana nedzivaresekwa uko yataura nevamwe vakarohwa nemasoja vazhinji vakarohwa varamba kutaura nesu uye vacho vabvuma varamba kutaura mazita avo vachitya kuti vanogona kupinda mutsekwende mumwe murume anochengetedza chimwe chitoro pane imwe nzvimbo yemabhizimisi iri mukwadzana East constituency uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti akarohwa zvakaipisisa asina mhosva yapara
vakauya ndingadzana zvikuma round 11 ndandaka tomira mabasa pangu vatosinzira pafebraiza vangusvika vachitanga kundirowa vanditigara pasi vanagara pasi vatanga kundirowa nemusana nemabhatastika nezvimwe zvakariba riba zvematambo zvezvo vapedza kundirowa vanditi rara pasi nedumbo vatanga kundirowa kuti ndakarara pasi nedumbo
Vakimpton Poto avo vakapunyuka pairohwa vanhu nemasoja panzvimbo yemabhizimisi mumusha wekuwadzana 2 vaudza Studio 7 kuti masoja nemapurisa aya akatorawo zvinhu zvevanhu
Vakozi vakatanga kuputisa mama madhomeni akati padhoo paipai navo kuvavhara vamwe vari piri vepanze vakozi vanhu vangati modha anenge futa vachingorova chete vatanga kutorawo hamena vakapanya inonzi plasma vatora laptop yadj airidza nemafoni vanhu vatanga kurohwa mabhodha vachipanya vachimwa mabhiyazi vapinda mukaunda chitora mari
vamwe amai vasinawo kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti vakasvikirwa munzvimbo yekutandarira yavaive panguva dzekuma 11 usiku vakarohwa zvakaipisisa vachipomerwa mhosva yekuvhotera MDC Alliance pamwe nekukonzera nyonganyonga muHarare
hanzi harare haipise makapisa harare zvozvanzi chamisa hapoterwe zvozvanzi chiche kuti chamisa hapoterwe wochoshedzera paun chizi na paipa uchirowa.
Vati oma soja nema purisa akabarowa, ainu wa udoro mahara mabawa, we aiture wanu marini mpoja narizavo.
Makachure mama lurangari mundo pavanu, ni mari angesi wa imo mkaunde, mumu mkumana wa imo mma itingisa imo magaro wando pa chizi. Na manager vesi magaro wando pa chizi, pa wachanga kumwa mama lura ya. Mapisa kumwa mama lura pa wachura mari angeli mumu. Zosi wa mwakana nzoma kona oshichi wa itura.
Nezuro, mutungamiri wezanu PF wa Emerson Mnangagwa au wakakunda msaruzo ye mutungamiri wenyika wakati kana wachinge wakazu wa se mutungamiri wenyika wachadoma komisheni nevanu vemuno neve kunze isha ungorua kurai wa kwevanu nema soja shondorino pamwene kurova kwa harukita vanu zisnata nanguro mutauriwe MDC Alliance inotungamiri wanawawosh menguwe inove nengo ye MDC Alliance vakura one chiwai vauza Studio 7 kutivari kutambi zichemo zuwa nezuwa zhevanu warukuru wanema soja mshayaka wanda Mwarare uye vanu tivamu nangagba ngawa gazirisenyai nekukasika mutauri we mauto wa ofason mguise vanu tavana zhevanu ziwa pamsoro penye yai asiva kuruzira veru jinji kutuwa mangari kumapurisa kana wachingi vatadziru wane mauto vati nyaya zose zinu mangarwa zinu ongororwa uye vaningi vapara mosha vachirangwa. Studio 7 haina kwanisa kungwadivire mapurisa panya ii. Ndaka mira Studio 7 Mwarare, ndini Godwin Manguja.
Vachango sarudzwa semumiriri wezengeza West va Job Seeker la MDC Alliance vanoti mutungamiri wenyika va Emerson Mnangagwa vanofanirwa kubvisa mauto ari kushungurudza vanhu kuchitungwiza. Vasikala vanoti izvi zvikasaitwa nemuvhuro vachaendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva. Vasikala avo vanga vakahwanda vanoti mauto akaridza pfuti pamba pavo izvo zvakaita kuti vapinde mukuhwanda.
Vakauya vakomana vemauto ava nokuridze pfuti pamba pangu vari grupu, asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungiza yese kubva kudema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazengeza tu pamashopsi pahuriyadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu ukoko. So vakazopedzisira nokuya kumba kwangu kunguva dzakuma 11 dzousiku dzomusi wavakauya vachibva vari zepfuti pamba pangu.
Vanhu vangada kuziva kuti izvo musati mapinda mukuhwanda makazivisa here mapurisa zvakanga zvaitika?
Hatina kumbozivisa mapurisa nokuti vakauya pakati pousiku kuma 12. Saka chakaitika ndechokuti ipapo taangoite chipatapata nemhuri, ini ndobva nangondovanda muchimbuzi chomuvakidzani wangu, ndo mandakavata umomo. Mhuri yangu yakauya ikatorwa nemashawira emhuri yedu ndokubva vandovandiswa kwavakahwandiswa. Saka nyangwe nanhasi mhuri yangu ndakatoizivisa iri kwairi kwairi kuwana dzorora shure mokunge vachizivizwa nepfuti dzanga dzaridzwa pamba.
Vasikara, vanhu vangada kuziva kuti izvo mainzwa sei paitumirwa mashoko paWhatsApp vanhu vachiti vasikara vaonekwa vakafa?
Hapana zvaungaita. Vanhu vakanga vazhinji vakasiyira zvikuru kuti upenyu hwangu huchakanaka here kana kuti kwete. So vazhinji pavakaona zvakaitika pamba pangu, kunyanya vavakidzani navamwe vomunharaunda mamandinogara, vakafunga kuti dzimwe nhambo ndanga ndafa. Saka ndo vanhu vakanga vachifambisa shoko iroro kuti ha tinofungira kuti vasikala vafa nokuti marizirwo akaitwa kuti panapa anga ari kuda kuuraya munhu chaipo.
Vasikala, mungatiudze kuti chii chakapa kuti mubude mukuhwanda uku?
Ndakafonerwa nevazhinji vomubato mangu vachinditumira mameseji okuti no, kana vachida kukurayai gava kurayei, musaende vanhu vazhinji vapinda kusha kukuru muno muchitungwiza. Imi munoonekwa somunhu mukuru muno muchitungwiza, saka mukazoonekwa muri vatungamiri muchisiya muchipinda mukuvanda, ko vanhu vari ordinary vanozoita sei? Ipapo ndakapa kufunga kwakadzama kuti zviro kwazvo kana ini ndiri mutungamiri anotarisirwa navanhu ndipinda mukuhwanda, ko ivo vanhu vangazoita zvakatarisa ndibude izvozvo. Ndakazvipa kufunga kwakadzamisisa chaizvo kuti handifani kuita gwara semutungamiri rega ndibude panze kana ndisvika ngandisi hangu.
Upenyu hwenyu, vasikala, hwakachengetedzeka here pari zvino?
chiripo ndicho kuti hapana chanchafanira nokuti ikodzero yomunhu wese womuZimbabwe kuti kana achipikisana nehurumende iripo murayiro wenyika inozi constitution inotiprotekta tose. Zvakare manzwa statement yandatishuwa nhasi pandaita live broadcast paFacebook page yangu ndichiti Chiwenga naMnangagwa budisai isai masoja enyu muchitungwiza kana vakasavabvisa nokuti kumazuva mana apfuura masoja anga achiuya muno muchitungwiza vachingoponda vanhu matownship ese omuno. Saka isu ini nhasi ndaishuwa statement yokuti Mnangagwa naChiwenga isai mauto muno muchitungwiza nokuti zvaari kuita zvokuponda vanhu izvi hazvi vari kutora kodzero dzavo. Kana vakasadaro tiri kuenda kudare redzimhosva nomusi womubvuro kundotsvaka koti interdict yokuti ami ibve muno muchitungwiza.
Avo vanga vari vaJob Scala vakakunda musarudzo yemumiriri weZengeza West. Vanga vachitaura vari parunhare vari panzvimbo yavasina kudoma. Vanhu vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mushure mekuratidzira kwakaitwa nechitatu vacharamba vari mutirongo zvichitevera kuraswa kwaitwa nedare chikumbiro chekuti vabviswe muusungwa. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kumirira vasungwa ava, vaGift Mtisi, vati chikumbiro chavo chekuti vashanu vevasungwa ava vabudiswe muusungwa charaswa.
Mutongi wedu anzi Vitorini vatipa mukana wekuti tiite chikumbiro chedu chekuti vasungwa vasaiswa paremand, asi tapedza kuchikumbiro chedu mutongi abva ati vanhu ngavaiswe paremand, chikumbiro chedu charaswa.
VaMtisi vatiwo mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi vazokumbirawo dare zvakare kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. VaMtisi vati chikumbiro chavo ichi chichanzwika kumatare nemuvhuro.
Tapedza kuchikumbiro chedu mutongi abva ati vanhu ngavaiswe paremand, chikumbiro chedu charaswa. Vaiswa paremand taapplyira bail. Bail redu, application yedu yebail yanzi iyo state yakumbira kuti iitwe nemusi wemandi. Saka tada kuzvipokana nazvo, si mutongi angoti nekuda kwenguva ngaiyonzwika nemandi. Saka neimwe yacho yanga ine vamwe 16 vari vega yabva yaiswa futi mandi iyoyo.
VaMtisi vati vasungwa ava vari kumiririra vanhu vakasungwa vari pamuzinda weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House. Vativo mumwe wevasungwa ava uyo ari kumirirwa negweta rake akasungwa ari kumatare edzimhosva uko kwakanga kusina vanhu vairatidzira. Vasungwa ava vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica, amai Arikana Chihombori kwao, vanoti sangano ravo rakabatana nebazi rezvekudyidzana neAfrica muhurumende yeAmerica mukuronga musangano weAfrican Diaspora Young Leaders Summit uyo wakaitirwa muWashington DC nezuro. Musangano uyu wakapindwawo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe, vaAnesu Masube, avo vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Tauya panapa takopa neAfrican Union, takopa naambasada veAfrican Union to the United States, Dr. Arikana Chihombori, vanovawo chizvarwa cheZimbabwe. Takopa kuti tizosangana nemafellows eYALI, Young African Leaders Mandela Fellowship Program, kuti vasangane nezvizvarwa zvemuAfrica zvinogara muno muAmerica, kuti vasanganise maideas, nokuti kune vanhu vakawanda vemuAfrica vanogara muno muAmerica vanoda kuita change kumba, asi havasi on the ground. So the idea of this summit is kuti ikwanise kuconnecta vanhu vari on the ground kumba nevanhu vari kuno kuAmerica vane access to maresources, access to funding, access to maorganizations that are willing to work in Africa. So but most importantly mukana wekuti vana vechidiki nezvizvarwa zvemuAfrica whether vakugara kuAfrica kana kuti vakugara muno muAmerica uwane mukana wekusangana pamwe chete mushare maideas uyezve tibatsirane kuti chii chatinofanisa kuita kuti nyika dzedu dzibudirire, chii chatinofanisa kuita kuti mhuri dzedu dzibudirire, chii chatinofanisa kuita kuti isusu individually sevechidiki tibudirire, nokuti mikana iriko kunzewo kwasi tinofanira kuva nestrategy neplan yeuye tinofanira kunge takabatana kugadzirisa upenyu.
Ungatiwe wadzidzei pamusangano wenhasi zvingatorwawo nevamwe vakubva sekuzimbabwe tanopapa nevamwe vekuzimbabwe zvavanganopa kurova?
Chikuru chandatidza ndechekuti vanhu vechidiki vakawanda vane chido chekuita mabasa akawanda, kungava kuma non-profits, kungava vane small businesses, kungava vari mupolitics, kungava vanoita zvearts, vanoita zvemusic, vanoita zvedancing, vanhu vakawanda vane matarenda, vane chipo. Asi chakakosha ndechekuti munhu nemunhu ane tarenda ari kutsvaga kuti tarenda rake rinokwanisa kurealizwa sei kuti akwanise kuva anokwanisa kuzvibatsira. So pabuda kuru sei the need yekuti unofanira kuudza vanhu kuonekera kuti unoita nezvei.
Avo vanga vari vaAnesu Masube vachitaura vari parunhare naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emumvura emuIsrael abata chikepe chekuSweden changa chakatakura vanorwira kodzero dzevanhu. Mauto aya achiti chikepe ichi chachikora mutemo. Vanhu gumi nevaviri vanobva kuSweden, Britain, Canada, France, Germany neSpain vakachengetedzwa asi vachadzoserwa kunyika dzavo. Makaterera kuStudio 7, tinoda kukuzivisa vatereri kuti Studio 7 ine chirongwa chinotarisa zvakaitika musarudzo. Chirongwa ichi chinopera nemusi wa14 Nyamavhuvhu. Tererai chirongwa ichi mangwana nenguva dza 3 p.m. kusvika na 5 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 15295 ne 17820 shortwave. Tinenge tichitepfenyurawo paFacebook yeVOA Shona neVOA Ndebele. Musakanganwe chirongwa chedu chemazuva ose chinotanga neShona na 7 p.m. uye Ndebele na 7:30 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 shortwave. Tochienda kuna Marvelous Musanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi.
Ndine
kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe wemadzimai vechidiki vanga vari imo muno muWashington DC pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chichangobva kupera. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zviiko zvavachange vakupakurira mamwewo madzimai kana vachinge vadzokera kumusha.
Makadini mese, ndinoitwa Maria Malomalo, ndiri mwana wekuZimbabwe. Ndine organization inokurudzira vakadzi. Tinovadzidzisa kuti unofanira kutaura, unofanira kucontributa kudevelopment yecommunity yako. Ndaita 6 weeks ndiri muno muAmerica, tichiita Jones Mandela Washington Fellowship. Kwachadzidza kuti kuva mutungamiriri hazvirevi kuti unofanira kunge une zita rekunzi ndini mutungamiriri nhingi, ndini head wecooperation, but it's all about shaunoita mucommunity mako and the way yaunobatsira vanhu kuti vakure, kuti vataure, kuti vablume mucommunity yako. And ndadzokera kuZimbabwe ndinoda kuramba ndichishanda nemadzimai, ndinoda kucontributa kudevelopment yenyika yangu, nokuti munhu ane masolutions eAfrica tisuma Africans, muna nema solutions eku Zimbabwe tisuma Zimbabweans, and vanhu vane masolutions emadzimai tisuma dzimai acho. And ndicharamba ndichishanda nemamwe maAfrican leaders vandakasangana navo kunoko kuti tive nemapolicieswo anokurudzira Africa. Pan-Africanism is very important.
Chii chamungati makadzidza iko kuno semudzimai chamunoshuvira kuti mungonopakurirawo vamwe madzimai vari kuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Kuti kuva mudzimai hazvirevi kuti unofanira kugara uri mukicheni kana kuti uchingofunga nezvemurume kana nevana vako. Kuva mudzimai zvinoreva kuti unofanira kunge une vision, unofanira une maobjectives ako eupenyu hwako, kwete kungova nemaobjectives ekuroro. Mukadzi anodefinewa not only by their family but my convictions are. And ndizvo zvatinofanira kuita kana tichida kuona Africa ichibudirira. Tinofanira kunge tine vakadzi vanenge vane education, vakadzi vanokwanisa kumeka madecisions anobenefita macommunities avo.
Zimbabwe yamunoda ndeipi semadzimai echidiki?
Tinoda Zimbabwe ine progress, nokuti zvataona over the years zvekuti Zimbabwe is stagnant. Hakuna mabasa, hakuna maopportunities akawanda for vanhu vari young, and all the time we need to look for money. Tinofanira kuita hustle, but as young women isu tinodawo Zimbabwe yekuti we can be proud of, Zimbabwe yekuti tinokwanisa kuwana mabasa tisingaendi kunotaura nevatungamiriri o nevanhu vakuru. Tinoda kukwanisa kushandisa maqualifications atinawo ekuchikoro kuti tikwanise kuadvansa. As well tinoda Zimbabwe ine runyararo. There's nothing that's better than peace. Tinoda kuziva kuti tiri kuenda kumba kwekuti munhu wese anobatwa zvakanaka, kwekuti democracy thrives. Kuti if we are not happy about something we can go on the streets to no demonstrator, and that tina fear yekurohwa kana kuti yekutaurirwa zvinhu zvinotirwadza. Saka tinoda peace, tinoda democracy, tinoda mabasa, and to me on top of everything tinoda mutungamiriri watinosarudza isusu personally as madzimai.
Takatarisa madzimai ari munyika apa izvino, muri kuona vachipiwa here mukana wekuita zvamataura izvozvi?
And tikatarisa malessons learned from ZANU-PF, from my political leaders, my economic leaders, we realize that they sometimes forget the importance of women. Tinoramba tine tariro, and that is all that we can hold on to at the moment.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Msanganya huye ndiri muWashington.
Asi muchikamu chedu cheOur Lives, upenyu hwedu, Jonga Kandemiri aita hurukuro nemunyori mukuru weZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPASCO chakanetsa.
tarisira kuti kana sarudzo dzabuda zvakanaka anenge auya sezvo tisiri veparty politics tinonomuona kuti shamari tine nyaya iri pano yokuti vashandi vanofanira kuridza muridzo vachienda kumabasa vachidzokera kudzimba dzavo. Tichataura neimwe nyaya yatikanga tanyora gore rakapera. Takanyora tichiti Patterson job evaluation munyika muno iri kuuraya vashandi ichipembedza vashandiwo. Saka inyaya itori mukati mehurumende yaivepo anenge auya ari minista anoziva ngaapo welabor nyaya iyoyoyo iri kuenda mberi. Tinoda kuti Patterson job evaluation ibiswe munyika muno. Pane zvimwe zvatatarisa semaobservers isusu. Pane makomishini maviri asimo muconstitution ya 2013. Tine planning commission haipo. Tine public accountability commission hapana. Kureva kuti upfumi hausati hwanyatsa kutariswa ne vose vane chekuita neupfumi hwenyika. Ipapo tichakumbirisa kuti pagadziriswe kuti vashandi vave vanoziva kuti zvavari kuita zvavari kuwana pakambani zviri kuburitsa chii. Tine inonzi gross and net profit. Saka kana iri gross profit inofanira kubhadhara zvikwereti posara net. Net iyoyo mushandi opuwa pei maererano nebasa nemhuri yake zowedzerwa neatinoti remuneration coupled with takutiregerei takutaura chirungu coupled with productivity sharing system. Productivity sharing system
touya ipapo zvakare tinoona kuti vashandi vakawanda vakamiswa mabasa vasina kunge vachizopiwa mihoro yavo nemari dzimwe zvii zvamungataura imi sesangano rokumirira vashandi kuhurumende inenge ichiuya.
Vakandemere ndiregererei ndichaita semunhu akutaura mazita evanhu pano asi dzimwe dzenguva pane panonzi taurai zviripo. Panapa tine judgment yakaburitswa 2015 ichimiririrwa neveopposition mazvinzwisisa. Mutongi mukuru wesupreme court vaive vachidya usiku. Judgment iyoyo yakarwadzisa nanhasi iri kurwadzisa. Judgment iyoyo ndo yakati vanhu vakanga vagara makore 40 pabasa vanopuwa 3 months voenda kumusha. Saka zvatikaita isu sesangano reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation panguva iyoyo takanyorera kuna aive mutungamiri panguva iyoyo vachinziva Robert Mugabe tikati judgment yaita go against the spirit and letter of the worker orientated policies of the sitting government. Itai kuti iitwe reverse like yesterday. Saka vari mushishiro kuda kugadzirisa tinotenda judgment iyo yazoburiswa navamarava tinayo. Remangwana ravashandi tomboti taurei nezvatikanzwa tese veopposition nevezanupf vacho vari mupawa. Tinovimba kuti musi wa24 November tiri kunational sports stadium 2017 zvakanzi izvo nevamwe vari kukukwidzawo vamunangagwanana achamisa taive tese ikoko nesuwo taive tese nanaamai mujuru taive navo. Zvakanzi hatichisiyai zvepolitics tichitarisa zveupfumi. Saka isu takatarisira kuti makambani achivhurwa bhengi redu renasa iri zvedzimba ngarimbumira hai mari yedu ngaiende kuvhura makambani ibhengi redu. Saka bhengi iroro nderevashandi nevashandirwi. Saka bhengi iroro tichada kuti tiritarisise kushanda kwaro zvichiteedza kuti chii chinenge chichiwanikwa nevashandi chinoita kuti vashandi nemhuri dzavo vagare vakasunguka.
Ndatenda zvikuru baba onekai zvenyu vateereri nevatariri.
Tatenda vateereri titsigireiwo takamirira kuno.
Manzwa kubva kuna vachakanetsa munyori mukuru wesangano reZeroaf vashandi vari kutarisirawo zvitsva muhurumende itsva inenge ichiuya. Zita ndini Jonga Kandemiri ndakamirira Studio 7 muHarare. Tinotenda.
Vakuru vakataura kuti tisingaperi chinoshura zvechokwadiwo chirongwa chedu chasvika kumagumo asi regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vataura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemauto pamwe nemapurisa munzvimbo dzavanogara. Manzwa hurukuru yataita navaJob Scholar avo vakanga vapinda mukuhwanda mushure mekuridzirwa pfuti nemauto nemasoja pamba pavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuoneka nemufaro ari muWashington DC, ndini Rachel To.